manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 12 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanoti hurumende yeZimbabwe yazadzisa zvimwe zvezviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti igadzirise kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende zvibviswe. Munyori wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti nyika iri kucherechedza zuva remagamba mangwana yakaremerwa nezvirango zveAmerica. Vanopikisa vebato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vanoti vachabatana nevana veZimbabwe mangwana mukucherechedza zuva remagamba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanoti hurumende yeZimbabwe yazadzisa zvimwe zvezviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti igadzirise kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende zvibviswe. Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi masikati vamoyo vati zvirango izvi zviri kukanganisa zvikuru vana veZimbabwe vose, kwete vazvinonzi zvakanangana navo sezvinotaurwa neAmerica. Vatiwo zvirango izvi zvinoramba zviri chimhingamupinyi chikuru sezvo Zimbabwe iri nyika isingasungwe nemitemo yedzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasaina kuwandudzwa kwemutemo weZidera nemusi wechina svondo rapera. Kuwandudzwa uku kuri kukurudzira Zimbabwe kuti igadzirise zvino munyaya dzezvekodzero dzevanhu nezvimwe kuitira kuti ikwanise kunge ichibvisirwa zvirango izvi.
The bill does, however, acknowledge some economic reforms already achieved and more which are in prospect.
Hurumende yeZimbabwe yazadzisa zvimwe zvezviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti igadzirise pasi pezidhera kuitira kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vemuhurumende yedu zvibviswe.
Mashoko egurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo pavanga vachitaura nevatori venhau muHarare. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe War Veterans Association vaVictor Matema Danda vanoti zvinorwadza kuti Zimbabwe iri kucherechedza zuva remagamba mangwana panguva iyo yakasungwa nezvirango zveAmerica. Ngatinzwei vachitaura pamusoro pezvirango izvi.
Mukurangarira nekuona kwemagamba kana vakagara pasi tichitaura chitiko chakadai, vari kuona America nedzimwe nyika dzinotsigira nyaya yemasanctions zvichiindirira mberi neagenda yadzakanga dzinayo tisati tawana kuzvitonga kuzere 1980. Ndichida kuti mutarise kuti America inogona kutaura kuti maelections haasikufamba zvakanaka, zvaasiri free and fair and so forth, vachitaura zvavanotaura zvakawanda. Asi America yacho iyo iri kukanganwa kuziva kuti zvairi kupanichira Zimbabwe ichiti hatisi kupractisa democracy. Foundation yedemocracy i-one man, one vote. Isu magamba atiri kurangarira nhasi aya, vanhu vakafa, America nedzimwe nyika dzichiramba kutipa kodzero ye-one man, one vote. Asi nhasi vari kuwedzera kutambura pamhuri yeZimbabwe vachiti pamaita maelections vamwe vanhu vaihoreswa chibage, vamwe vanhu vaizodii, redio dzaizotaura dzakadai dai, zvinhu zvatinoona sekuti ivo vangazoona sezvakakosha asi hazvina kukosha kudarika kufa kwakaita vanakomana nevanasikana veZimbabwe vachifa nekuti America, Britain nedzimwe nyika dzairamba kutipa kodzero ye one man one vote.
Asika va matema danda iwo America panyaya yezidhera yezvirango iyi vakaisa zviga zvavari kuti Zimbabwe yakangotedzera izvozvo vanobvisa zvirango. Chii chiri kuita kuti Zimbabwe isangotedzera zviri kudiwa?
Iyo zvoyoda kuti paive nezviga zvinotedzerwa zvainoda iyo. Yakaregereiwo kupa Rhodesia vana Smith zviga zvekuti isu tisununguke pasina kufa matutu nematutu evanhu. So kana takatarisa isusu hatisi kuona sekuti America inoda chinjonzi democracy muZimbabwe. Tiri kuona sekuti America inoda kupepechueta kana kuti kusundidzira mberi nyaya yewhite supremacy. Maonero edu kana ari right, zvinoreva kuti kunyangwe kuvaka ukama kwatinenge tichida nedzimwe nyika dzevachena nevana vavo nemhuri dzavo dzinenge dziriko, tinopedzisira tisingachaoni kunaka nekubatsira kwazvo nemhaka yekuti tiri kusafa tichisafiswa nenyika dzinoda kuti tirarame zvadzakatanga kupraktiza izvo makore akawandisa tisati tasununguka. Tikakuridzira chimiro chadzinadzo in terms of the economic prosperity munyika dzavo, vachisveta simba, vachitora upfumi hwedu, vachida nahwo kunovaka pfuma dzavo. Idzodzo pfuma idzodzo ndo dzavaakushandisa manje kuti taakupai masanctions, tangai mari dzaredhiyo makadai, maobservers itai akadai, itai akadai. Tarisai ukama hwahuna Mugabe neAmerica. Isu tikati new dispensation, Mugabe anga ari wrong. Asi kana America ikasagadzirisa chimiro nemafungiro ayo, ikapedzisira yosvika kuti vanhu veAfrica kana kuti vanhu vane mamwe maonero vapedzisire voona sekuti zvinoitwa zvaiitwa naMugabe zviya ndo zvinotoda varungu vacho vese, nemhaka yekuti pawanatsa vanokurova mbama, pawakanganisa mbama imwe chete. Saka kuti tichaona manje kuti chazvinotibetsera chaicho topedzisira tisingachaoni.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Vana veZimbabwe mangwana vari kucherechedza zuva remagamba akafira nyika muhondo yerusununguko. Mutauriri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vaJacob Mafume vanoti bato ravo richabatana nevana veZimbabwe mukucherechedza zuva iri kunyanga hazvo nyika isati yanyatsowana kusununguka kwakarwirwa nevana veZimbabwe vakarasikirwa neupenyu hwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pezuva remagamba.
Zororo remagamba izororo rakakosha. Pakateuka ropa zhinji kuti vazhinji veruZimbabwe vange vachigara vari murusununguke vachiita one man one vote tichigara zvakanaka munyika yedu yechipikirwa. Saka izuva ratinokoshesa, tinokoshesa basa rakaitwa nemagamba kuti tiwane independence. Tinokoshesavo ndio hirosi yekutanga gamba redu redemokrasi Morgan Tsvangirai rashaika, iro rakazorumbidzwa nenyika yese rashaika. Tinokoshesavo kushanda kwakaitwa nava Tsvangirai vachitiraya kuti vange vari mugwara rokuzadzikisa zvakafira vana vechidiki vakawanda veZimbabwe, kuti ruzhinji rweZimbabwe runge ruchizvitonga, runge ruchigara munyika ichipikirwa zvakanaka.
Tinoonawo kuti iro zororo remagamba iri rakabatanawo nezororo remauto. Munotiwo nemabatirwo ari kuitwa zvinhu kana mabasa nemauto, tichiona zvakaitika musi wa 1 August tichipindawo zvakare munguva yezororo remauto iroro.
Tinotarisira kuti mauto munguva yatichange tichitarisa zuva ravo vachazvitarisa, vachazvipenengura, vachazviongorora maitiro avo kuti vaone kuti mauto basa ravo ndere kuchengetedza ruzhinji rweZimbabwe. kana uri uto uchiona uchipendekera pfuti kumuzvaro wemuZimbabwe woziva kuti wakuunza ngozi munyika wakuunza mhepo dzakaipa munyika nyika haibudiriri kana tichiteura ropa rimwe chete nyika inobudirira kana tichichengetedza ropa renyika tichichengetedza zvizvarwa zveZimbabwe tinotarisira kuti mauto achange achikumbira ruregerero pane zvavakaita achange achizvitarisa kuti vange vachidzokera mukubatana nevanhu vange vachidzokera mukudefenda vanhu vange vachidzokera kuita zvinhu zvinovaka musha kwete zvinhu zvinopinza ngozi mumusha ngozi idzodzi ndidzo dzinoita kuti ikonomi yedu isafamba ndidzo dzinoita kuti nyika zvinhu zvese zvatinenge tichitraya zvinge zvichiramba nokuti kunenge kune vamwe vari kuchema misobisi kunesikati nemhosva dzatakavaparira
imiwo sebato rinopikisa muchabatanawo here nemhemberero dzee dzichiitwawo dzichitungamirwa nehurumende
isusu titange tichichema hedu tiri kwakasiyana-siyana iko zvino tiri mushishi rokuita mabasa akasiyana-siyana kune makoti kesi nezvimwe zvakadaro saka nguva yekuungana inogona kushayikwa asi tichange tichirangarira magamba muhana dzedu tichange tichiongorora mafambiro emauto muhana dzedu tichange tichibatana nenyika pazororo iri kuti tinge tichitarisa mumwoyo medu tichikumbira kuti mazimbabwenzi atarise mumwoyo yavo vange vachikwanisa kubudisa vachinamatira nyika kuti nyika ikomborerwe
mutauriri webato rinopikisa repeople's democratic party kana kuti pdp vajacob mafume vari parunhare muHarare nestudio 7 mutauriri wemutungamiri wemubatanidzwa wemgc alliance vanelson chamisa vankululeko sivanda vanoti mubatanidzwa wavo vakakwanisa kuendesa mapepa avo kudare reconstitutional court panguva inobvumidzwa nemutemo kwete zviri kutaurwa mapepa nhau zvikuru yehurumende zvekuti vakanonoka kuenda kumatare vachipikisa zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vasivanda vanoti mdc alliance yakakwidza nyunyuto dzayo kumatare sezvo vaine umbowo hwakakwana hunoratidza kuti vakabiridzirwa uye mutungamiri wavo vanelson chamisa ndo vakakunda musarudzo zvine mutsindo kwete vaemarson munangagwa sezvakataurwa neboka rezimbabwe electoral commission ngatinzwei hurukuru yaitwa namavelas musanganya uye westudio 7 navasivanda pamusoro penyaya iyi
tarisiye iri kuvhunduka ka kuti kana vakatarisa umbowo hwatinazvo raidza kudai waka result rakaanatana justice chigumba nderekungofungidzira here vaangotaura zvavanoda saka vakuda kutsvaga zvavanogona kuti nyaya isaende kumatare kuti vaendere mberi vachingodaro zvisiri pamutemo kasi chingwadi ndechekuti mapepa takaendesa nguva iripo musi wefriday zviri pachena kuti president mnangagwa vanga variko vaifanirwa kunga vari kubasa nokuti vanoshanda ka tikaendesa mapepa aya kubasa kwavo kwavanoshanda zveadhiresi zvazvinei zvine basa ndezvekuti mapepa apuhwa kumunhu anofanirwa kunge achizoya kukoti kana achiresponda kuafidavit naizvozvo chiri pachena ndechekuti kungotya kuri kungoita zvano asi hazvirevi kuti zvinhu zvese zvinongoitika nekuti ivo vari kutya sei
saka makatarisira kuti nyaya yenyu iyi ichanzwikwa riini uyezve kuti zvingatore nguva yakareba sei
tarisiro yedu ndeyekuti musi wefriday vhiki riri kuuya tichawana maresponsi anenge achibva kumarespondent kuburikidza zvikurusa president declared ed munangagwa nezek vachigumba nachief elections officer then tozomirira kuti after that tochimirira date richaiswa within 14 days richibva kumajustices edu vachitaura kuti vachagara pasi rini nyaya yechitongo
tomboti zvinhu hazvina kufamba sezvamuri kufungira chii chinozoitika kumdc alliance
pachirungu vanoti ivo numbers don't like isusu taenda kukoti takabata manumbers tichiti manumbers aya haasi kufamba 4+10 haisi 40 by 14 naizvozvo manhamba asingagone kunyepa hatifunge kuti tingatadhe kubudirira pakutaura nemajustices kuti aiwa ka honaika 4+4 14 tofunga kuti tichabudirira hapana tarisiro yekuti taita problem wakanda hamusikuona here kuti Zaro yava kutoshupika nekuti manumbers haasi kunyatsobatika haasi kunyatsobuda zvakanaka tava kutoedza kutsvaga zvimwe zvekuti tingaite sei kuti nyaya isapinde mudariro inyaya yekuti chero Zano chaiyo zvairi kuita nhasi taona kuti Zano yabhiliva yazoona kuti aiwa zvesarudzo yakaitwa nezvakataura navachigumba hazvisi chokwadi saka vachiita zvavari kuita
tichitarisa kuti nhasi ndorangariri zuva ranga tichifanira kugadzwa vamunangagwa vatsigiri venyu veMDC Alliance vari kuzvitambira sei uyezve vachamisa pari zvino vari kupi vari kuitei
haonaika president elect chamisa vamukira kuchurch semagariro avanoita mazuva ese vakanonamata vachinamatira nyika vakazogara pasi vachitarisa kuti nyika iri papi vachitarisa nyaya dzekuti vanovumba government yavo zvakamira sei nokuti munoziva kuti kamunguva shoma vanofanirwa kunga vane government in place inoita run maishi zvenyika tichigadzisa nyaya dzekuti tione kuti nyika inobudirira munoziva kakuti president chamisa vakataura nyaya dzavo dzemaspageti road vakataura nyaya dzavo dzemabullet train tinoda kuti vashande and vari kushanda in advance kumeka shuwa kuti zvinhu zvavo zvinenge zviri redhi pavanozogadzwa tapedza nyaya dzekucot
vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vamukurure kusuvanda vachitaura namavhilasi musanganya weStudio 7 vari muHarare.
Basa redu ndere kukudzai imi vateereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatiudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kanawo kutiudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vateereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu, kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vateereri. Nokudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinodawo kuti muzive kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzeresa ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvamunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Studio ineka namba 7@voanews.com. Munokwanisa kutitumira WhatsApp kana text message panamba dzinoti 1-202-465-0318. Tinodzokorera zvakare namba dzedu idzi 1-202-465-0318. Munokwanisawo kutishanyira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tinokurudzira kuti mutifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Zvinotomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 kuti tinzwe zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinokugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki apo patinokurukura nevechidiki vanosimudza mureza nenzira dzakasiyana-siyana. Ini ndini Mike Hove, ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa tiri kudunhure masvingo apo patiri kukurukura navaGodfrey Kurawone, umwe wechidiki akabudirira musarudzo dzekutsvaga kansela. Ngatiende kwavari kutinzwe zvizere. VaKurawone, ndinokugamuchirai muchirongwa, makadenyu?
Ndofara, makadenyu kuma Mike.
Aiwa, tiripo. Right, vakuraone regaintange nekutora mukana uyu kuti nditi makorokoto nekubudirira kwamakaita musarudzo dzabva kupfuura idzi.
Aiwa, tinotenda.
Nhasi muchirongwa mukoma takatarisira kukurukura nezvekampeini yenyu pamaitsvaga rutsigiro, uyezve tobatawo nyaya yekuti sezvo murimi vakabudirira, munhu wese anogara munharaunda yenyu anofanira kutarisira kuti kansela Kurawone achavaitirei. Totanga panyaya iyoyo yekampeini. Pamaifamba-famba mutsvaga rutsigiro, vanhu vamaitaura navo vanga vane maonero akaita sei nemamiriro ezvinhu mudunhu renyu?
Pataitsvaga rutsigiro mumasvingo, risponse yatawana kuvagari yaifadza chose. Waitoona kuti vanhu vari kugamuchira kampeini, especially yedu isu sinobva kuMDC Alliance. Waiona nekufara kwavo nokugamuchirai magamuchira vaita ndoaita kuti uone zvisuwa vanhu vari kufadzwa nekampeni yedu apa kugamuchirwa ndinodaira kuti tagamuchirwa zvaifadza chose nezvainakidza nezvaipa hope.
Andukunzwa pawaitaura nevanhu waiva vembisa kuti uchavaitirei uyezve nemaondoro ako sezvo wakabudirira pasarudzo idzi unofungidzira here kuti uchakwanisa kuitira zvese zvakavembisa munhu wese anogara mudunhu rako?
Ishiro yangu kuti zvandikadzona kuimbisa vanhu zvese ndenge ndichizvikona, asi ndinodaira kuti muchaona kuti nemamiriro akaita upfumi hwedu mamiriro akaita ekonomi yedu zvimwe zvichangogumira zvichiva zvirongwa zvichitadza kuimplimendeka nekuti kuda munyika hamuna mari. Asi ishiro yangu kuti patinotanga iko zvino kusvika patichapedza zvandikaimbisa vagari zvese ndinge ndazvikwanisa, asi ndichazama nepandinogona napo kuti zvandikaimbisa zvese ndinge ndichikwanisa kusvika.
Tiudzeiwo mukoma kuti vanhu makavavimbisa kuti muchavaitirei.
Chekutanga ndakayimbisa vagari kuti mvura yavo iri kudhura kubhadhara, isusu patinopinda tagona kuti vanhu vachigona kubhadhara mabills asoenya kukwira vagone kubhadhara zvaanokwanisa. Ndakayimbisa vagari kuti aiwa tagona kuti rijusi yekuvharirwa kuvhura kwavanoita tiibute chirongwa chinonzi payment plan chekuti vanotaurirana nekanzuro yavo havatavhariri mvura chivacho chinhu chikuru kuti pane vanhu muguta zvai ndo zvinhu zvikuru zvandakaimbisa vanhu izvozvo. Asi ndakaimbisawo zvimwe kuti aiwa munharaunda yedu hamuna chipatara tuda tikanzo inge chiita chipatara munharaunda yatinogara munharaunda yatinogara hamuna community hall tuda tikanzo inge chiitawo vhiziti community hall munharaunda yatinogara ndanga ndovimbiso dzandikapa vagari vemuwadi mangu.
Right, sezvo muri pachirongwa chevechidiki ndiudzeiwo munyika vechidiki vakawanda vari kuchema chema vachiti aiwa hapana chiri kuitika munyika chiri kuvafadza, mabasa hakuna, kesh hakuna, chiri kuvafadza hapana. Pane zvamakatarisira kuitira vechidiki remudunhu remasvingo here chichavapa mukana kuti vazvisimudze upenyu hwavo?
Zveshuwa vechidiki kuchema kwavo kunogamuchirwa nokuti zviro kwazvo hakuna mabasa, hakuna chekubata, hakuna chavangaita. Asi ndinodaira kuti tine maprojects avo atanga takaita line up kuti kana tange tapinda tigone kuitirawo vechidiki. Hatigoni kunge tiraendesa vese kumabasa sezvo ndinoona kuti yai mabasa is a national disaster, is a national problem, is a national crisis. Saka ichitema kanzuro hatikurama munyika yedu toga, tikuraramawo munyika yezimbabwe isina mabasa. Asi isuwo tega patinogona napo kuti tinge tikuitawo chimene chiyero icho tinogone kuwana chekubata.
Tipewo mashoko enyu ekupedzisira vakuraone ekupa vagari vedunhu renyu.
Vagari vedunhu mhanye ndoti nguva yamaelections yakapfuura, nguva yekurovana yakapfuura, nekutyana yakapfuura. Tapedza maelections takuda kunangana nedevelopment, ngatibatanei tivape misha yedu, ngatibatanei tiite zvinhu tisinge tete. Ndo mashoko angu kuvagari.
Haiwa vakuraone, tafara zvikuru nekuva nesu pachirongwa chedu chevechidiki. Tinotenda zvikuru nekutigamuchira mukoma. Muve nezuva rakanaka. Aiwa vadiwa vateereri, ndinokutendai nekupinda muchirongwa. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro ndini Mike Hove. Murara zvakanaka.
Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Praxidis Jeremiah westudio 7 kuti tinzwe hurukuro yaakaita namufundisi Faith Nyagato vekereke United Methodist Church.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu, munondipa simba.
Gamchira yemushirongo chedu chanhasi apo tinokurukura nezvechitendero. Ari kukuchingamidzai ndiprofesa Jeremiah. Nhasi unowu muchirongwa taita rombo rakanaka rekusangana namufundisi Faith Nyagato vekereke reUnited Methodist. Tinokugamuchirai muchirongwa.
Ndoda kutenda Mwari nechechi iyi.
Sei muchiti munofarira kereke iyi?
Kuti ndizoda Mwari nekuzoodheniwa kuti ndisvike pandaari panapa zvakaburikidza nechechi yeUnited Methodist ndinoida. Ndakaenda ndakura ndaane vana vashanu kuenda kuchikoro, ndikaita mudzimai ari kufunda nevana vakaenzana nevana vangu. asinda kwaona kubata kwa Mwari. Mwari hawana age. Kana wada kushanda ni wana kushanda ni wana. Mashule mezo, ndaka prezi, sporo changu ndika wadini wa 2002. Kila kutenda Mwari kutu shaka pamba shaka naka, shaka pangwa ini.
Chii cha hizu, chinombo kusindi sayi, pakutenda kwenye.
Chino, chino hindi simbi sa pakutenda kwangu. Kune verse 3 ya rinomba, kuna Proverbs chapter 3, verse 4 and 5. Ndino hinda mchirungu, not trust in the Lord. And lean not on your own understanding, but acknowledge him. In his ways, he will make it through. Iyo yo ya, ndo ino hinda mzasime upenyu wangu kuti. Aungo nukurarama. Uchiwimba nesha unuziwa yewe. Chinesu nesha kawanda shatino ziwa, shatino gona, shatino ita. Batimukura rama mwenyeka, kwinyanya mwenyeka, zeku nzeku dai, unudaku wimba na Jehova. Ndiye cheta anoku simuza, endi ndiye anoku gonera. Ndiye cheta anoziwa remangwa na rako. Ukawimba ne mari, pane paino guma. Ukawimba ne zizo, dani PhD. Bati haina shaino basura kana ndishi, ndisinga wimbi na Jehova. So tila kutenda Mwari kuti muzese zwa ndineita, jilozi wakuti kuimba na Jehova, ndo no yangu, muzese zwa ndisha bata vili menyeka ini. Tila kutenda Mwari, gaindi kwa zisire nekuna mati, kuti Mwari wati basire, kuti patino uimba na Jehova, muzese zwa ndineita, pana hari kutuona, pana hari kufamba nesu, iyo yo ukawimba nae, anufamba nae kushika paka kuimbisa. Pana hapo Mwari paka gazira munu kuchapa, ndopa unushika, kata ungo pashika wiga, unushika nekutu wawimba.
Chiti pendera ini ni muna mati.
Ndawa kutenda ini Mwari ni kuna kakenya shazini. Ndawa kutenda ini kubata kwenye mungu penyu wevani. Kunyanya mungu penyu wevani asikana wakanga wasi chinu ni zuro asima katita tiwe wevani. Tino kutenda ini Mwari shokure nyuro chiti wimba na Jehova. Musu nusese. Tibasire ini Mwari kuimba na Jehova. Kuimba nemi patino simu zavana, patino shanda, patino enda kumabasa, patino garamu ama zedu, patino sangana nezi norema. Nepese patino sanga na yezunza, tisanga go, ni kuturikira. Tibatire kuzo wimba nimi, ni kuti mimi ndimi noo yedu, ndimi dombore yedu, ndimi pataka wezwa. Kata ora kuna Jeremiah, kutindaka kwanzira wani, kutuwabude mwenyeka ya wae weli, wachenda kubabilo, chikwanzira makanga mnine plani. Tinona mata, masikati ana. Maka kwanzira Mwari kuti tibe mwenyeka ye kwedu, kuti tuye kwenyeka ye Amerika, ni zimwe nzimbo kwa tino gara. Imi mota ora mshukurenyu kuti namatira nzimbo kwa mugere kuti paino komborero kwa nimi muko komborero kwa huo. Tinona mata Mwari, mnzimbo zino gara wana wenyu, kwataka gara sewa torwa, komborero nzimbo izozo. Tinona mata zwe kwataka ba, imimi munoziwa, munosika wano, mchisa maboundaries kuti tigaremo. Makati ita wana we Zimbabwe, tino kutenda kuti ita wemo, chiba tira inyika yekwedu, mui komborero ni kuizaru lira, shakanaka shamaka igazirira. Tinayo norondo, tinayo ufumi wa maka gazira mnika yedu, tinona mata kuti usimuzwe nini, tinona matira mshikoro, tinona matira hutano, tinona matira mapasa, esema ministries, esema Zimbabwe. Kana zimwe nyika zaka simuzwa, mulimu ari wasina feva ni wamwe vanhu, munotida zvakaenzana. Tinona mata Mwari, tikomborere serudzi. Mugosimudza vana vedu, mugosimudza vatungamiri vedu, mugosimudza zvamakadyara. Tinozviziva kuti Zimbabwe ndiro godzero renyika yeAfrica kusimudzwa zvikuru. Tinonamata panguva ino kuti zvamakadyara izvozvo zvive sechivimbiso sekuda kwenyu. Mazviita Baba kutipa mukana uno wekuti nditaure nenyika yepandakabva. Mugotikomborera tiri munyika dzino kwatiri. Makati mune plani Baba, gare gare todzokera kunyika yekwedu, tibatsire kuti tigova vakomborero. Makazvita Mwari kutiita vana Josepha panguva ino, asi tichadzokera kunyika yekwedu taane zvizhinji zvamakatigadzirira. Tanamata tichikutendai kuti muri Mwari vanonzwa minamata, muri Mwari vanorangarira. Tirangarirewo senyika Baba, tirangarirewo sevana venyu, tirangarirei Baba muzvese zvatinogona kutiitira muupenyu. Zita renyu Jesu rikudzwe. Kana imimi masimudza Zimbabwe semasimudzira makaita dzimwe nyika, zita renyu rinokudzwa. Tanamata Jesu tichikutendai kuti mupiwe mbiri kubva panguva ino nekusingaperi. Amen.
Mange makateerera kuchirongwa apo tinokurukura nezvechitendero. Kuva dzedu ndodzadyana. Chiregai timirire pano panhasi. Ave kukuonekai ndiPraxides Jeremiah.
Tinotenda Praxides. Kambo katinoshandisa muchirongwa ichi Jesu isimba rango kanobva kuchikwata Christ Like Choir. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Guru kutari zvokwidzana nedzimwe nyika vasibusisa mweya vanoti hurumende yeZimbabwe yazadzisa zvimwezvo zviri kukurudzirwa nehurumende yeAmerica kuti ibvise zvirango. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gifts Dube.